Yes, I also have information yekuti vatikane vakasvika muZimbabwe tikanga variko vakacertifya kuti patengeswe, I think it's 3.4 million karats nekanadile and about 875,000 karats nembada. That is information yacho iri correct kuti vakauya vakaita inspection yavo vakacertifya kuti madiamonds ano uwandi wakaita sokosho wakadaro ava anotengeswa.
Vatikane zvavakaita zviri pamutemo here?
Chiripo ndechekuti munhu ane authority yekusetiswa yakamirira kimberly process ndavatikane. Saka isu kana vatikane vachiuya sehurumende tinovatarisira kuti ndivo munhu vakanzi vanoita basa iroro. So mutemo wanganzi vakatyora isu hatiuzivisi. Nokuti even pakutengesa kwatakaita pokutanga ndivo vakasetifya chimadiamonds edu. Saka hapana kodzero yekuti vanganzi vatikane vakatyora mutemo.
Asi mamwe masangano ari mukimberly process akaita seglobal witness ari kuti zvakaitwa navatyana zvisi pamutemo uye vari kukurudzira kuti dzimwe nyika dzisatenga mangoda iwaya anenge anzi akanaka navatyana.
Tyana haana kudzingwa basa. Saka argument yavo iri kubva kupi? Asi dai vakadzinga tyana basa vari kuJerusalem hongu tingazvinzwa. But haana kudzingwa basa, he still remained as the representative yeKP muno muZimbabwe. Uyezve isu hatina kunokidnapa vatyana kuti vaya kuzocertify kasi. Vakauya vega, vakabuda vega.
Munozviona here kuti muchifambidzana nekushanda zvakanaka nedzimwe nyika dzinotenga mangoda nekuti kunzwa zvekuti munyika mamune vaenzi vakauya vakabva kuAntwerp mungabva mangotaura zvakafamba sei?
Vakabva kuAntwerp vakauya ivo vane chinangwa chekuti vavanosevenza neZimbabwe kutenga ngoda inobva kwaMarange. Sokuziva kwamunoita kuti Antwerp ndo muzinda mukuru weyatingati market kana kuti kunotengeserwa ngoda dzenyika dzese dzakasiyana siyana. Nokudaro tinoona kuti madiamonds edu angoda yedu inobva kwaMarange yava kuattracta macustomers akati kuti. Saka kana iriyo center yacho kunotengeswa ngoda kuzakureva kuti vaakudawo kutenga zvinobva chi munyika medu tinova chinhu chakanaka.